Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soroe na uzedu za nasi China mbuzi 8-2018. Nyaya ye kushandiswa kwema bond notes munyika yochiririza pamusangano wekuzea budget renyika regore rinouya urikuitirwa mubulawayo dzimwe nengo dziparamende dzichiti kushandiswa kwema bond notes aya kunofanirwa kumiswa zvachose nekukasika. Masangano emu America akaongorora sarudzo muZimbabwe anoti International Republic Institute ne National Democratic Institute ozeya ongororo yakaitwa nekurudziro yesangano reZimbabwe International Election Observer Mission. Sangano reAUMA Gated Rural Teachers Union of Zimbabwe roramwa kupinda muzvikoro kwemazuva maviri atanga nhasi richiti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvevarairidzi vekumaruva. Kuratidzira kweZimbabwe Congress of Trade Unions kuenderera mberi mangwana. Hurumende yotumira chikwata chevanhu vakawanda kuLondon kunokwezva vashanyi kuti vashanyire Zimbabwe veruzhinji vachiti urongwa hwakadai haudi vanhu vakawanda sezvo zvichidya mari yakawanda. Studio 7 inoita hurukuro nevagari vekuchipinge muurongwa hwakapindwa nevanhu vakawanda zvikuru. Muchirongwa che Women's Round Table pa Live Talk na 8 PM tiri kutarisa urongwa webudget huri kukurukurwa kuBulawayo. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera Studio 7, tibate ina 7 PM pa masaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pa masaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.